we come to it. DJ. Ish. Bangwe. Pande. Kune waye wane zwirwere. Wane nzara oi mafuta. Wane mdungu oi matishu. Kuna anoshaya chikafu. Shaisa zororo ndikamushaya ndeze chimero vakomana
ndibarekedzewo kunoona memo
vasikana
ndibarekedzewo kunoona memo
mauraya
mauraya memo ndinozara nani
mauraya
mauraya memo ndinozara nani
ndiperekedze ikani kuna memori. Anodhura akakosha kunge ivory. Mukanditi ndakadyiswa machikichori. Anondida ndakadaro ndine mabori. Ndakubvisa pfuma ingori kondori. Pari kuda vakasimba vane muviri. Ndakurohwa natezvara imi vanondigama. Obva vava pachitsaga chetsombori.
Vakomana
ndiparekedzewo kunoona memo.
Vasikana
ndiparekedzewo kunoona memo.
Yeah.